Amai Matutu vashaikira kumba kwavo muHarare nhasi mangwanani mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Amai Matutu vange vari mutevedzeri wemunyori weboka reWomen's League uye vakadomwa semumwe wemasenata eMatabeleland North musarudzo dzichangopfuura. Gore rapera, amai Matutu vakadomwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuve gurukota redunhu reMatabeleland North mushure mekunge vamboitwa mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko mugore ra2015. Amai Matutu vakamboshanda zvesagavhuna wedunhu reMatabeleland North kubva mugore ra2005 kusvika 2013 uye panguva iyi pakaita mutauro wakaipa pamusoro pavo mushure mekunge vagara pane imwe hotera iri muvulawayo kwemwedzi yakawanda pane kuti vanogara kuLupane rinove guta redunhu reMatabeleland North. Kuita uku kwakashorwa nevakawanda zvichinzi kwaive kutambisa mari yehurumende. Nengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reParamende vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti amai Matutu vaive munhu akazvipira mukushandira bato ravo pamwe nenyika vakatiwo kushaya kwavo kurasikirwa kukuru kwebato nenyika.
Mhuri yeZimbabwe nhasi yamuka ichinzwa nhau dzakashata chose kushayikira namai vedu amai Tokozi le Matutu aimboyo governor kuMatabeleland North vakambata chigaro chihombe chokuita icho vaise wasecretary for women affairs mubato redu reZANU-PF vazorora nhasi tine urombo zvikuru kumhuri yekwamai Matutu mhuri yeZimbabwe yese tichiti isusu ngatinyaradzwe naMwari ndo vanoziva mashanda basa renyu amai kuzorora henyu murugare muri gamba remagamba makaro hondo yenyu.
Gurukota redunhu reBulawayo amai Angeline Masuku pamwe navaAbsalom Skosana vanove imwe nhengo yepolitbureau yeZANU-PF vati kushaya kwaamai Matutu kwauya vasingafungire vachitiwo vanoona amai Matutu vachikodzera kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Amai Matutu avo vangava vane makore makumi mashanu vasiya murume vaJonathan Matutu. Panguva yekuenda pamhepo hapana zvakawanda zvange zvati zvataurwa maererano neurongwa hwekuvigwa kwaamai Matutu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.